Vacha mizasei bato renyu raka uona shaka kodzera kuti mu tange rimwe bato mu uye nemifananidzo mitsva nezvimwe zvakadaro daro. Kodzera kuti musiyane nezve MDC muchivamba bato idzva.
Chokutanga ndechekuti zvinhu zvinozvarwa zvofa, zvinhu zvinozvarwa zvoita bongo zvozo nengozi zvotadza kuva zvine chirevo kuvanhu. Patakatanga rwendo rweshanduko, basa reshanduko, kurwa kweshanduko, iyo nzendo iyi yanga isiri yokurwisana nenyaya dzemazita kana kurwisirana kuti akapfeka bhachi ndiani. Takaona kuti kune vamwe varasika gwara vaakufunga nyaya ndeyekuti akapfeka bhachi ndiani. Aiwa, nyaya haisi yekuti bhachi nderani kana kuti akaripfeka ndeani, nyaya ndeyekuti nyika yakapfeka bhachi here. Bhachi racho ishanduko, bhachi racho ndorugare negusa ruzhinji, ndorusununguko rwatinoda nerunyararo, budiriro, kuwanikwa kwemabasa, kupera kwenhamo nokushupika kwevanhu kushaya mabasa, kushupika kwavanhu kushaya mari muhomwe, kwekushaya chikafu, vanhu kugara vachitambura vachiyaura, vamwe vari kunana Joni mudiaspora, kunana Botswana vachinyadziswa vachiita kunge vanhu vasina nhaka, vasina nyika, vasina upfumi, vasina chimiro. Saka izvozvo ndo zvatakanangana nazvo. Saka tati izvi zvine ngozi tasiyana nazvo, izvi zvine dziwe tasiyana nazvo. Hatingagari tidziiswa isu kubatana vanhu vanyamusi, vamwe vaakuenda kunotamba nemuvengi, vamwe vaenda kunotamba nevemhiriko Rwizi. Ukaona wadaro kuri vatu varasika gwara. Saka tikati hai, vari kumakoti ngavaiti zvemakoti vachirwisana mazita NDC kusvika mazita avanoda, kana kutouya vachibaalai. Zvikati takusiyirai zvose, chitorai mudye ipapo navamunangagwa venyu nezanupiefu, tinoshuvira kuti muchava nekudya kwakanaka isanangana nezvitsva. Saka takatanga zvitsva, bato idzva, pfungwa itsva, tsika itsva, makwara matsva neurongwa hutsva, mapolicies matsva. Muchaona nekuti tichange tine maitiro akatosiyana yanga achimboitwa, nokuti kezvine zvanangana negwara reshanduko, gwara rerusununguko rweZimbabwe nguva yakwana kuti nyika idzikinurwe, madhedha azarurwe, zuva ribude, timboonawo zuva richipenya munyika ino. Ndosaka muchiona yero iri yango kwese kwese, nokuti hakuna chinhu chinopenyerwa nezuva chinoramba chiri murima. Nyika yedu inoda kujekerwa.
Kana muchiti muri kuuya nemaitiro matsva, munenge muchiita sei? Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuronga kuparura zvakasiyana nezvakare?
Muchaona kuti tatichatanga kuisa bumbiro rokutanga muono watinawo yatiri kuti a great Zimbabwe vision, a new great Zimbabwe vision iri kuuya, inotsanangura kuti chii chatiri kuti chinofanira kuitwa muZimbabwe itsva. Munhu nemunhu anofanira kuziva kuti mapurisa muZimbabwe itsva achararama upenyu hwakaita sei. Mauto, masoja, hakuna nyika isina mauto, hakuna nyika inorarama isina musoja, isina mupurisa, isina mucio, isina mugadijere. Ndo hwaro, ndo mbambo, ndo simbiso, ndo pfumo renyika rinoita kuti nyika igare yakadzimirirwa, chigaro chisaparara, musha usaparadzwa. Nokuti dziriko munza musha marapa tete dzinobva kune dzimwe nyika dzinogona kuda kuya kuzokukanganisirai, kupisirai musha kumabhodha kana munyika menyu. Saka munoda kuchengeta nemauto akasimba, munoda kuchengeta nemapurisa akasimba, munoda kuchengeta nemaseya akatrenwa, asiri yekudzingirana nevanhu, asi kuti anenge achiona economic intelligence pasi rose. Ndo urongwa hwatinahwo mu a great Zimbabwe vision, a new great Zimbabwe vision yatichange tichitsetserera kuti tinoti chii kunyaya dzezveupfumi, tinoti chii kunyaya dzeagriculture, tinoti chii kunyaya yeminda. Vakagadzirwa muminda, musatya, munogara zvakanaka. Chataa kuda ndechekuti muve nerugare, murimire nyika, tikunde tiende mberi. Ndo zvatichitaura mu a new Zimbabwe vision yatiri kuuya nayo, a new great Zimbabwe vision. Ndo chokutanga chatoda kupfekenidza zvakasiyana nezvanga zviripo. Chechipiri ndechekutsanangura kuti ko misheni yedu yakambomira sei. Chatinoda chokutanga kuhwina sarudzo, tahwina sarudzo. Chechipiri totora masimba ehurumende atoita puwa nevanhu. Chechitatu toshandura upenyu hwevanhu vemuZimbabwe nyika yavirwa shuga vanhu vaita mbovha yamufaro vanhu vaita munhikwi werugare ndozva takagara tichitaura kuti ndozvatoda kuti zviitwe munyika zvakatosiya nezvangasvikwa vangazvingova madzerezere zvokuti panenge pakawanda vana chimusoro kubvongodza muto kuita kwavakaguta nokuti vamwe havasina basa neshanduko vane basa nezvigaro havana basa neugaro vamwe havasina basa nedonzvo ratinaro vangova nebasa rekuti muhomwe mavo makamira sei vamwe havasina basa nebasa rokuti tosvika kupi vava kungoda kuzora nyika nhopi ivo vaiva vari kudya nhopi yenyika saka tinobva takasiyana ipapo chechitatu tiri kuuya neurongwa hutsva pamapolicies edu yatiri kuti isusu new great zimbabwe blueprint policy blueprint an alternative program pazvinhu zvose tingabva kueducation toenda kugovernance nyaya yehurumende yedu inenge yakambomira sei kunyaya dzezveutano kunyaya dzezvemagariro evanhu mumaruwa masabhuku edu anenge ane ruremekezo rwakadii zvose maoveterans anenge ane kuremekezwa kwakadii zvese izvozvozvo zvinhu zvatiri kugadzirisa kuti zvifambe zvakanaka uye zvinge zvichiseketudzwa zviri pachena chokupedzisira maitiro atenge tichiita tiri kutaura yatinoti citizen philosophy citizen based philosophy its a citizen project ukatarisa iwe mukoma zulu mazimbabwe enzike zvino haana chimiro haana udzamu haana simba pamusoro penyika yavo vanoita kunge nhapwa vanoita kunge vanhu maservants kana kuti maslaves vanofanira kudzokera pakuva varidzi nokuti mutungamiriri wenyika anofanira kuva pasi pevatungamiriri mutungamiriri wenyika haasi mambo mutumwi muranda anofanira kuziva kuti kana watumwa mhombe yekuronzera kama wakaringa nzira kwete kutarisa mugaba uchidambura munyatso uchimwa mukaka vakutuma vasina chavanenge vanacho vakutuma izimbabwe maticheka manesika maoveteranska vashandika mumaprasium vashandika mumafectorium vakutumaka vagarika vanenge varimo maresident ndo vanhu maprofessionals imi kana vazulu majournalist munofanira kunge muri munyika yenyu muchitepfenyura tiona unyanzvi hwenyu neumhetura hwenyu muri muno muzimbabwe nyika yedu ichifamba zvakanaka ine upfumi hunonakidza nokuti ine upfumi hwakawanda 64 minerals hatidzo kutamba ka nezvimwe zvisaizambo zvikara pasivo zvakaiswa muno namwari chiri chipo chatakapuwa weare blessed land but zvinoda kuti uprogramu hwedu tisumudze nokuvandudza upfumi ndo zvatakananga nazvo vazulu pamafambiro atiri kuita tichauya neurongwa hwo tichiparura nestrategy yedu yakatosiyana naye takanangana macitizens kuti ndimi muri pasenda pezvinhu ndimi muri panyanga gemu rese nderevagari nevaridzi venyika vanova macitizens zvatairwira kuhondo one man one vote macitizens zvatairwira kuhondo gutsa ruzhinji macitizens zvatairwira kuhondo mwana wevhu umutwana womusavati macitizens zvatairwira kuhondo kuti toda kuti vanhu vazenge vava nesimba kuzvitonga kuzere macitizens nokuti kuzvitonga kuzere unozvitonga uri kutungamirira isi hatidi vatongi ndo nyaya yatoda kuisa citizen coalition for change ccc triple c musangano wevanhu musangano wevagari musangano weruzhinji musangano wamangwana tiri payelo ipapo
ko tichitarisawo panyaya dzeutungamiri apa zvinenge zvichifamba sei zvinoreva kuti nema kuenda kucongress here vachamisa uye pabumbiroro rebato zvinenge zvichifamba sei futi
anzi kuronga ko kune munhu wakambovakadenga asina kuisa foundation chototanga nepasika edu harisi hachisi chidziro chebenzi kai chinotanga chaiswa chirubu chisati chava nehwaro tofanga taisa foundation yakadzika neudzamu midzi yakadzika chinonzi secret yemuti murefu midzi yakadzika secret yemudhuri wakareba ifoundation yakadzika chese chakakosha chinovigwa ndosaka muchiona mota yakaisa enjini pasi pebhoneti njere dzakanovigwa mudehenya ririrobhonzo rakasimba kudarika mamwe mose kureva kuti isusuwo muvanhu ndo mune simba redu ndo matoda kuvandudza kudzikisa midzi kudzamisa foundation tovaka kubva pasi kutanga kuti tsve number one tichienda mberi kana iri nyaya yebumbiro remutemo togadzirisa zvese zvaimbonetsa kuti hatite bumbiro remutemo ranhasi zvine chimanje manje zvinonakidza zvinofadza zvinomwisa mvura mamwe madzanambwanana nezvese zvataona kutungana kwembudzi hatiti mbudzi tiri vanhu tiri payelo ipapo pakuti zuva rava kubuda muzimbabwe kunyika yezimbabwe nyika yechipikirwa ineuchine mukaka nyika yegoridhe nyika ine upfumi hunoshamisa, upfumi ngahuende kuvanhu, upfumi ngahuende kumunhu wese, kwete kuvapfumi, kwete kuvakuru vakuru, mashefu, mashefu vanhu vanotungamira havasi mashefu, varanda, vatumwi. Ndo zvatoda kushandura mupfungwa dzevanhu, nokuti vazhinji vanotanga kuti shefu, shefu, hakuna ari pamusoro pemunhu, hakuna unofanira kutonga nokuti hakuna akapara mhosva, hakuna unofanira kunzi uyu ndiye ari kunzi ndiye akazokosha zvakati nokuti akaita zvakati. Ngatiremekedzanei nenhoroondo hongu, asi tisina uri pamusoro poumwe kana ari pasi pomumwe. Saka tagadzira nyaya yebumbiro kubvawo pasi kuti ringe richinakidza, kuti ive pati yeugamu, pati yeumhetura, part of excellence and brilliance. But pamusoro pazvo panyaya yeleadership, leadership ka inotovakwa futi ichibva kuvanhu, nokuti tiri kuti iduta vanhu kai, ibhazi remunhu wese, chitima chenyika cherusununguko. Hapana asina siti, hapana usina pokugara. Munhu nemunhu ando anopra, asi unotopinda imomo warutsa zvekare, wopinda imomo usina maitiro ekare, wopinda imomo usina mhepo yekare, wopinda imomo usina dhimoni rekare. Chakudikwa kuva munhu mutsva mupfungwa, muhana yako, mumwoyo mako, mumaitiro ako, nemafambiro ako, nematungamiriro ako, yatiri kuti new vow value. Kuenda patsika nemagariro, kare kwanzi kune tsika dzemasoja, isine tsika dzeshanduko, zvokuti zvii zvinoitwa naMP weshanduko, zvii zvinoitwa nakanzela weshanduko. Kwete kuti akugadza pachigaro, hauchazive zveugaro, wakufunga zvechigaro chako, hauchazive kuti wakatumwa, wofunga dumbu rako ndo rakakutuma, hauchazive zvokuti vanhu vanodzokerwa, uchinobvunza nokuti munhu wese simba rehove riri mumvura, atiri hove inoti kana yagara mumvura inobva yafunga kuti iyo ndiyo mvura, yobva yatofunga kuti ndiyo muridzi wezunhu. Hove yobva yaita mvura, yobva yakasa mvura yese, zvokuti mvura yosara yakapwa, gungwa rosara risina chinhu. Ndohove zvatisingadi kuchinja pfungwa nokushandura mafungiro, totsvaga utungamiri ihwohwo. Zvozoti kumberi uko vanhu vosarudza utungamiri hwavanoda hwebato idzva, utungamiri hutsva. Hamugoni kuita bato idzva risina utungamiri hutsva, risina tsika itsva, risina mafambiro matsva nenzira itsva. Zvese izvozvo pamungangoti tachinja taane slogan, chimuno chakatendeka kudenga kuna Mwari, chimuno chakatendeka kuti isu tinotenda kuti tisi number one, chimuno chakatendeka kudenga chinoratidza kuti tine simba ende tinoziva kuti tinotemba newatinaye ari kumusoro kudenga. Chimuno chinotaura kuti ichochi ndo chinoita zvinhu zvikuru, kana pane corruption, pane chakashata, unotendeka nechimunwe. Ichochi chimunwe ichi ndo chinoiti chitamba kuratidza kuti hapana zvokufamba vanhu vachiita mateya segakanje kurova matama enzira. Saka muchaona kuti tichadudzira futi kuti zvinomborevei kana chisumudza chigunwe, takasiyana neziya zvokusumudza zvigunwe zvishanu. Tarana zvimwe zvacho zvaaziri zvokungovanda, asi ndevazhinji hazvina mari vazuru.
Saka vanenge vachida kunovhota sarudzo dzemabi elections idzi, vanenge vachida kuvhotera bato renyu, mukatsanangurire vanhu kuti vanenge vachivhotera panenge pakaita sei chaipo.
Takabva taziva kuti vanhu vezeki vanogona kubatwa neumwe mweya, asi tikati zvino tichazoti toti, but pari zvino simbolo yedu inozikanwa ndeyekuti pane presidential candidate anga aripo anova vachamisa, munovaziva ndo vakanga vari pa2018. Takatombodzokera zita rebato redu kana kuti removement yedu inonzi Citizen Coalition for Change, asi nenge ari masii matatu anoonekwa zvikuru. Vanhu kungotsvaga pamasii matatu pachiso chemukomana wechidiki, masii matatu ndo pamunotsvaga ipapo. Matsvaga pamasii matatu motsvaga panenge pane mukomana uyu. Mapedza izvozvo munovhotera MP wenyu kana kanzela wenyu, kungava kumaruwa, mungava mumadhorobha, endai pamasii matatu. Vechidiki vanoti matriple C, kureva kuti zvinhu zvine zvaane udzamu hwemacitizens, zvava gungano negumano revanhu, zvava zveshanduko kuti munyika muno muve nerugare, muve nemufaro, muve nebudiriro, muve nekuti vanhu vadye vachiguta munyika yavo, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Tine mabasa, mari inei ine chirevo, vanhu vachikwanisawo kudzoka kubva kune dzimwe nyika vachishandira munyika mavo, vachivaka mhuri dzavo, vachiumba mhuri dzavo, vamwe vachiitawo mamarriages avo. Zvinhu zvichinaka sezvazvaimbova. Tine dzimwe nyika dzatinoona dzisina upfumisi hwatinawo, asi dzinofamba zvakanaka nenyaya yekuti tinotanga nekukosha utungamiri, leadership.
Saka zvinoreva kuti marasa yazvimwe zvese here zvamakadzidziswa namuchakabvuva Morgan Tsvangirai?
Aiwa kadzidziso zvinoraswa here? Handichawadzidza, chaunodzirasa ndochiri muruoko, chiri mumwoyo nechekufa nacho. Vakaimba vamusikuru. Saka muri kuneseka nei, muri kurasika papi kona yazvo? Imimi munoziva kuti iyeni pano ari kutaura nyakutaura. Ndakasiyirwa bhachi navatsvangirai. Ndakasiyirwa tsvimbo navatsvangirai. Ndobva paita vamwe vane mbayo nemadyo nemakaro, ndobva auya kuzovhuna tsvimbo. Ndobva auya kuzodambura bhachi, zvino ndandasara ndakapfeka chipenga. Tikati bhachi rakadai haripfekekiri. Ishura, ishura murove, tarisiya, totsvaga bhachi dza Citizen Coalition for Change. Asi zvatakadzidziswa, gwara ratakadzidziswa harirasiki nokuti nechitsidzirano kana akatisiyira simba. Kana wasiyirwa tsvimbo mucherechedzo chete asi tsvimbo chaiyo mazano nechido chaanga anacho mukomana. Ndosaka muchinzwa nyika yose yetekeshera kuti ngaapinde mukomana. Soko rakatotanga kubva kumashure uko nanavatsvangirai. Kana munyika chaimo munoziva kuti vamugabe vakasiya varasha zanupf yavo vakati ngaapinde mukomana. Munoziva kuti kana munyika mai vana vadhavengwa mukomana ngaapinde navatakere. Vakaenda matsana vedu vairemekedzwa munyika muno. Vanga vane kuona kwekuti dei papinda mukomana. Hapasi kupinda munhu. Kupinda kwomukomana kugadzirwa kwemabasa. Kupinda kwomukomana kupinda kwomunhu wese. Madzimai upenyu hwavane pfundudzo. Munyika zvomboitawo zviri nane. Poto dzomhanharawo kuti taakumbokangwa maane mafuta, maane sauti. Shuga yakuwanikwa, tsigiri yowanikwa mutii. Vanhu vombomwawo vachisarurini netii chaiyo iri hobvu kunyanya kumapostori uku. Ndo zviri kuitwa munyika.
Aiwa yabuda zvakanaka. Okay, first Mr. Chamisa, why did you change the party name this close to a by-election?
Well, it's regrettable that we had to move the new. We have always said, as we were requested by the citizens, we are building the new. You know, when I went around the country, people told me that they were tired of a tired brand. They felt that MDC was too much associated with toxicity and negativity, and a lot of infiltration and infighting sponsored by ZANU-PF, sponsored by Mr. Mnangagwa. So we needed to move forward, open new doors, champion transformation on behalf of the people of Zimbabwe, because we were never chosen by people. We were never constituted as a project to fight over them. We chose to move away from confusion. We chose to make a clean break with the past that is associated with a lot of shadow boxing and side tracing. We have a cause, we have a fight before us, we have a duty, we have an obligation and a mission to accomplish. And that is to transform our great country and build a new great Zimbabwe. So yes, the people are very clear, they know they are champions. As I have always said, they know who fights for them, who represents them. They know who respects their dignity, their human rights, even their proper rights. They know because our track record, you know, is very clear. So that is why we have said, look, we are not going to be wasting time over them. Let's have a new dawn. Let the sign start shining once more in Zimbabwe. At a party level, we are a gold standard, and that is what we want. Let's send a reminder to the world that Zimbabwe is about to begin to shine. And it's an AM moment. It's good morning. And welcome to that great Zimbabwe.
So what is going to differentiate your party from the MDC?
Well, our difference is not even about that party you are referring to is our party. We have already, we just remember and take note of our history, but we are not governed by it. What governs us is the competition that is on the market, that is ZANU-PF. Because ZANU-PF are the ones who are in government. And what we would want is to be in government, because we are the alternative government. But more to that, we were elected by the people to govern in 2018. But because of our broken systems and institutions that are compromised, we still have Mr. Mnangagwa in office, when in fact the people gave us a clear mandate. So what we want to do is to make sure that we re-galvanize, revitalize all the Zimbabweans. making sure that under our citizen philosophy and citizen policy, we bring the citizens back to the center, so that the citizen and not the politician is the most powerful. My brother, I'll rest and rest happily, having accomplished my duty and mission as a revolutionary, as a transformer, when the politician is the least powerful animal in our politics, and when the citizen is the most powerful agent in the transaction for our politics in this country. That is our objective. We want to usher in a new great battle. Our mission is to transform this great country. And it begins with our politics, our governance culture, even our governance structure. That is what we must be focusing on. As I have already said before, Mr. Zulu, we want to transform our values, our manners, our habits, our norms. The political culture, the governance culture in this country must change. And once we change that, it will transform life. It will transform the economy and create opportunities, because it is the accountability and the responsibility factor that we need to deal with first. That is the difference, and that is our difference with ZANU.
Are we likely to see any blueprints of what you are talking about in terms of the new thrust for your new party?
Sorry?
I was saying, are we going to see any policy blueprints on your new thrust?
Of course, definitely. There are things that we are doing, Mr. Zulu. Number one, we are building a new policy vision. A document, a blueprint, a new Great Zimbabwe document or blueprint that is going to spell out how things are going to be done in that new Zimbabwe, how police are going to behave, how our military is going to be honored and respected, the duties of the state institutions, the citizens and the state organs, citizens and those in government or in public offices. It is going to spell out the governance culture, the structure. It's going to spell out the infrastructure of government, far removed from the current confusion that we are seeing. We are going to give a lean and mean government, small government that is able to deliver and perform for Zimbabwe, an economy that functions and that answers to the questions of families, the questions of citizens, the questions of individuals, young people, old people, engineers. That is what we are going to do. Even workers, professionals, our nurses, our teachers, our war veterans even. We want to have proper centers for them. Doctors, this ridiculous kind of salary that they are getting when you spend 5 years at school, you are in charge of human health and human life, and you are given peanuts. That's why at times we end up getting monkey services, because you are actually paying peanuts to doctors. You turn them into monkeys. That's ridiculous. We want to deal with these issues around the economy. Restore the dignity of citizens. We want to restore the integrity, responsibility, and authority, the voice of the citizens, back to the center. That's our philosophy. But we have to do this in sharing a team. We have to build a team, a solid A team that is going to deliver for the people of Zimbabwe. That is the agenda before us. And we are starting afresh, everything new.
Are you going to elect a new leadership? What is the way forward on that front, Mr. Chamisa?
There is a leadership that is there, that is steering the whole process. But I can tell you that we can't have new slogans, we can't have new values, or new culture, new colors, new everything, new symbols, and not be able to renew ourselves and make sure that we are also new in the direction and trust we take. All the habits must be died. Those who are not fit for purpose must also be retired. Those who are willing to stay shall stay. We want a completely new trust, a new culture. That legacy is what we are building, and that's the legacy we are willing, and we are going to decrease to future generations. We want to deliver a new great Zimbabwe. And it shall be delivered. That is our focus, that is our agenda, that is our fight, that is our mission.
There are these by-elections coming up in March. How confident are you that you will be able to win those elections since you have essentially launched a new party just a few months before the crucial elections?
My brother, this is a citizen project. citizens are the drivers of political change. Citizens are the owners, and they are the sole proprietors of any struggle. Because when citizens have the center, it's not going to be difficult, because they are the ones who are going to defend their leaders. We are going back to the people, and I know that they are going to take their representatives back to parliament, and I know that they are going to take this country back onto the path of prosperity, transformation, and opportunities for all. That is the cycle, and that is the focus, that is the conviction we have. I have no doubt in my mind that the people of Zimbabwe know what's good and what's best for their country. Let's look at how people have embraced the idea of the triple C. The coalition has really built a short space of time, a consensus, a new national consensus, beyond race, beyond sex or gender, beyond even age group, beyond region, you know, every, even beyond classes. It's not about the learned or those who have not, you know, gone to school. It's for everyone. Rural and urban divides, not even. Strong in the rural areas, making divides everywhere, you know, around our farms, in communities, in the villages. There is the Triple C there. Triple C is the new party. It is a coalition for change. Your party, your yellow color, your symbol of an index finger, pointing to God, but also making a conviction that we are number one, that we are the best, that we are the best for the country. And that time is up. It is 12 noon. Time is gone. We need to do a new thing. A new thing must be done. A new day has come.
Excellent. I